Tine masecurity eUber anonzi ndiwo anoti gadha kana tichizotakura vanhu pamaairport pamachiti itezapa. Of which now, masecurity acho anobva amira kure uko nekwatinopindira tichitakura vanhu isizo kuti dai vanga vachisvedera patiri kana tichipinda kuzotakura vanhu kana nekukurutsa vanhu. So zvangofanira kuti hatina security. And then nyaya imwe inonetsa yokurohwa kwatirikuita nemamita tekisi mamwe atitakura tese vanhu. Ndomungaji inyaya yenhakire yejelasi. Nekuti sometimes vamwe vacho kuti vakwalifye paUber, Uber inoda vanhu vane certaini makriteria anodiwana neUber, nekuti tinochekwa nemafingerprints kuti akrimina rep vana chii. Saka vamwe vacho vakawanda vakapinda paUber, vamwe havana kupinda. Ndofunga ndo zvinhu zvinovanetsa, zvinoita kuti vaite jealous nazvo. Saka ndosaka tichinetsana navo vanhu ivavo.
Saka muchiri kunetsana here kana kuti zvinhu zvamira mazuva ano?
Kunotori nenzvimbo dzatisingapindi. Ini ndikatoona neclient yacho chiri kuesa, ndikaona adresi ipapo ndotomukanzura. Handiendiko. Kana kuti ndichida kuti ndinomutakura ndinomufanira kufonera kundomuudza kuti inoudza kuti mubva parodhi yauriyo uende parodhi yakati. So mamwe maclient anenge asingazivi izvozvo kuti kune zvinonetsa nemamwe mameter taxi. Anobva ati uya uzonditakura pandiri panapa because handigoni kumubva kana usiku zviya zvaagoni kumubva nokuti kune matsotsi. So zvototinoita ipapo ndinotomukanzura because my safety nesafety yemotikari. Arasaid, unogona kuti uchinotakura munhu acho munhu achanofa kubhadhara maybe 50 rand. Moto yako yorohwa nematombo uye unozobhadhara mari kuti mota iyo igadzire.
Saka chavari kunyanyokurwisira ichi ivo vematexa?
Vari kuti ivo tiri kuvatorera makastoma. Havasina makastoma.
Imi makachipa here pakuchaja kwamunoita?
Uber yakachipa pakuchaja kwainoita, but kuchipa kwayakaita isinodhata hatisi kuita mari because ndogona kutakura munhu manje ndichida pane certain destination yake. Ndikati ndamudhropa munhu wacho iyeye, panobva papinda imwe request pamusoro peuya kuti kune motikari iri kuuya but yakatakura munhu inoziva ichizokutakura mari. Saka ivo vanenge vakamira panzvimbo 1 vakamira client inoburuka maybe pabhazi kana inoburuka patrain. Saka tee tingotakura tichingoenda nzvimbo dzakawanda chete tichingoenda takadaro.
Saka chii chiri kuita kuti vesecurity ava vatye kupindira kana muchinetswa?
Chandiri kuona nyaya iri munomu ndeyekuti munoziva pamabasa esecurity kana une nzara usina code ring ukanzi nhiye code ring nemunhu uya ari kurwa naye hauzotobatsiri munhu ari kurwisa wacho. Ndomuva kuti vari kupiwa mari yekuti vabva vatibatsira.
Makawanda here zvizvaro zvezimbabwe vanodrivha kuuber?
Ndofunga 90%. Tinongoti motikari dzakasiyana kurenzi kune inonzi Uber X, Uber Black, Uber Van. So now veUber X ndofunga toto 5,000 or 6,000 and then tongoti tese let's make it plus minus 10,000 ngatingoisa ipapapo.
Saka kunetsana kwamuri kuita ukuru kukukanganisai zvakadii kuita basa?
Kanganisika zvekuti ndokutoti mari yacho irikutodzika nokuti motika dzati kufamba nazvo tikubhadhara mainstallment. So now kuti uite target yako hauzoiti target yemari yaunoyemotikari.